Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye nhau dzedu dzanhasi muvhuro kukadzi 12/2018. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoita hurukuro nemutungamiri wenyika yeBotswana vaIan Khama vachivazivisa kuti vakataura parunare nezverwendo urwu nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Muzvina bhizimisi Wikinel Chivayo nhasi abvuma mudare reparamende kuti vakashandisa vezvematongerwo enyika kuti kambani yavo yeIntratech iwane basa rekuumba gwenya remagetsi ezuva reGwanda Solar Project kunyangwe hazvo vange vasingakodzere. Dare repamusoro rotarisirwa kunzwa nyaya dzakakwidzwa nevabereki vachipikisa chisungo cheZimsec chekuti bvunzo dzeO level dzebepa rechipiri kana kuti English paper 2 dzidzokororwe dzichinzi dzakabirirwa. Mutongi wedare repamusoro reHigh Court Justice Joseph Musakwa nhasi vakurudzira vemapato ezvematongerwo enyika nevose vanoda zvigaro zvacho kuti vasiyane netsika yekuita mirizhonga panguva yesarudzo. Sangano reNational Blood Services rinoti mari yavakawana kutanga kwegore rino kubva kuhurumende yakavabatsira kuti vadzikise mutengo weropa pamwe nekuti madzimai akazvitakura anobatsirirwa muzvipatara zvehurumende awane ropa iri pachena. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa nyaya yehuori tichitarisa zvataurwa kudare namuzvina bhizimisi vaWikinel Chivayo vatenda kuti vainge vasina kukodzera kupiwa mabasa emamiriyoni emadhora ekugadzira magwenya emagetsi. Ko, hurumende iri kurwisa huori zvakakwana here? Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 13860 6080 15580 ne15460 kHz vashortwave mazuva ose. Musakanganwa kuteerera chimwe chirongwa chedu cha 6 a.m. mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page reVOA Shona.